manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera chikunguru 27/2019 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondo ndiri mu Washington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutemo washandiswa panyaya yamaimupfumira uyu hauenderani nebumbiro redu remutemo ra-2013. Tinoona kuti mutemo wakabva kare uchishandiswa kushungurudza vasungwa. Saka munyaya yamaimupfumira iyi tinoona kuti kodzero dzavo dzinenge dzisina kuteedzerwa.
Gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mupfumira vogariswa mujeri kwemazuva makumi maviri nerimwe kuitira kuti vasavhiringidze kuperepetwa kwenyaya nomwe dzavari kupomerwa asi mamwe magweta anoti zvaitwa izvi zvinochora kodzero dzavo.
The next member of parliament for Lupane is standing on the 4th of August. Uzamvotela in. Uyamthanda in. Uyamsupporta in. Uzahamba naye in.
Lupane East inotikwa nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitsvagira nhengo yebato ravo vaDalumuzi Kumalo Rutsigiro. Sangano revaimbove vana mujibha nana chimbwido munguva yehondo roita musangano waro wepagore mugweru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mupfumira vachagara mujeri kwemazuva makumi maviri nerimwe mushure mekunge mutongi wedare atambira gwaro remuchusisi mukuru wehurumende rekuti vagare mujeri panguva iyo mhosva dzavari kupomerwa dzinenge dzichiferefetwa. Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Mutongi wedare ramajistrate remuHarare vamunamato Mutevedzi vatora mutongo wekuti amai Mupfumira vagare mujeri kwemazuva makumi maviri nerimwe hurumende ichimboferefeta mhosva dzeuori nomwe dzavari kupomerwa. Vamutevedzi vati kunyange hazvo magweta amai Mupfumira akati bumbiro remitemo rave kuti mukana wekubhadhara mari yechibatiso yave kodzero. Vakasungwa mbira dzakondo nemutemo weCriminal Procedure and Evidence Act uyo unoti kana muchuchisi wehurumende aburitsa gwaro rekuti musungwa agare mujeri kuitira kuti nyaya anenge achipomerwa imboferefetwa sezvakaitwa nevachuchisi nezuro pamhosva dziri kupomerwa amai Mupfumira, matare haana simba rekupa musungwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Vamutevedzi vatiwo magwaro akasvitswa kudare ekupomera musungwa mhosva anoratidza pachena kuti amai Mupfumira pane zvavakaita zvakakonzera kuti National Social Security Authority kana kuti NASA irasikirwe nemamiriyoni akawanda emadhora ekuAmerica pavaive gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu. Rimwe gweta remuHarare rinorwira kodzero dzevanhu vakudzai kadzere vati hurumende inofanira kunanganisa mutemo weCriminal Procedure and Evidence Act nebumbiro remitemo kuitira kuti vasungwa vasatyorerwe kodzero dzavo dzekupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso.
Mutemo washandiswa panyaya yamaimupfumira uyu hauenderani nebumbiro redu remutemo ra-2013. Tinoona kuti mutemo wakabva kare uchishandiswa kushungurudza vasungwa. Saka munyaya yamaimupfumira iyi tinoona kuti kodzero dzavo dzinenge dzisina kuteedzerwa sezvo bumbiro guru remutemo renyika haribvumidzi munhu kuti avharirwe pasina chikonzero chakanaka. Tange tichitarisira kuti vachuchisi vaikwanisa kuzopa zvikonzero zvekuti sei maimupfumira vachifanira kuti vange vachigara vari mutirongo. Zvazvinoita ndezvekuti mitemo yakaita seiyi inogona kufadza vamwe vachiona ichishandiswa pana maimupfumira asi mangwana mutemo iwoyo unogona kuzoshandiswa zvakare kune vamwewo vanhu vanenge vainewo nyaya dzavo, sezvo munoziva kuti chero muupi neupi zvake munhu anogona kusungwa. Saka inyaya yekuti hatisi kutarisa kuti ndimai mupfumira chete, asi kuti ikodzero dzevana veZimbabwe vese dzavainadzo pamutemo.
Imwe nhengo yeZANU-PF vaGodwin Gomwe, avo vaimbovesa chigaro weZANU-PF muboka revechidiki muprovhinsi yeHarare, vaudza Studio 7 kuti vari kufara kuti nyaya yekurwisana neuori inyaya yave kukosheswa nehurumende. Mashoko avaGomwe anouya panguva iyo vamwe vachiti komisheni inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC, haina mazino, sezvo ichitungamirirwa nemudzimai wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika, vasiusiso moyo, amai Lois Matanda Moyo. VaMoyo ndivo vakazivisa pachivhiti-vhiti kuti masoja ainge opindira mune zvematongerwo enyika, zvakazoita kuti vaimbo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa. VaGomwe vati huori chinhu chinodzosera budiriro yenyika kumashure.
Danho riri kutorwa nehurumende yedu kubva kuna purezidhendi wedu vaMnangagwa idanho rakatikoshera and ranga ratova overdue, nekuti kubvira nguva ya former president vakanga varipo ndikatoona kuti ndiye munhu akanga achichengeta rubbish yese disease rese, nekuti vanhu vakatora advantage yekukura kwa Mugabe vakatanga kuita everything vachiba vachiti nekuti tinoprotect, nekuti Mugabe aingoda munhu anomuda chete kuti aramba ari pachigaro whether uri kuba kana usingadavani nazvo. So apa danho iri kairi riri kuprotecta munhu wese ari pasi anotambudzika wepi.
VaGomwe vatiwo pane nyaya dzeuori dzakawanda dziri kuitika munyika dzinofanira kubvundunurwa neZAC.
Tuna riri danho rakatikoshera ende rakakoshera nyika kuti ende mberi, rakakoshera even ZANU-PF but because vanhu vanga vachinyomba ZANU-PF nekuda kwevamwe vanhu maindividuals vanga vachiisa mari muhomwe, not ZANU-PF kuti anga isa no pati yanga isese both pati ndei iko people's pati, hakuna vanhu vachinji vanga vachidya mari nevanhu ava vanga vachidya vega. And it ende danho iri richasvika kwese. We know tozia tine makanzira mu Harare MDC from 2000 havana chana development yonito vainga achingoba land vachita se so commission toyo kuti isvike koko, hakuna anozotiza achiti no heti kubatwa kweposition chete ZANU-PF yatotanga kutobata vayo ichadzika pasi kwese opposition munhu wese anenge akaba mukati.
Dzimwe dzemhosva dzeuori dziri kupomerwa mai Mpfumira dzinosanganisira nyaya yekunzi vakakonzeresa kuti munyori mubazi rezvevashandi vangoni masoka vatore chikwereti kunasa chemadhora zviuru makumi mapfumbamwe chekutenga motokari yavo ivo amai Mpfumira. Amai Mpfumira vanonzi vakazopiwa imwe motokari nehurumende yechipiri, vakaregedza kutaura kuti vakange vapiwa imwe pavakapiwa makurukota ehurumende motokari, asi magweta avo anoti iyi hainganzi mhosva sezvo vaine kodzero yekuva nemotokari mbiri segurukota rehurumende, uye motokari dzose dziri mbiri idzi dziri muzita rehurumende. Amai Mpfumira vanonziwo vakashandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo kuti nasa ipe bhanga reMedbank mari inosvika mamiriyoni 10 mukati memazuva maviri pakange pabroka bhanga iri. Vari kupomerwawo zvakare mhosva yekuti vakakonzeresa kuti nasa irasikirwe nemari yakawanda pakaita bhanga reNedbank chirongwa cheDzimba kuChinhoi. Asi amai Mpfumira vari kuramba mhosva dzese dzavari kupomerwa vachiti maoko avo akachena semukaka. Amai Mpfumira vanoti zvese zvavanonzi vakaita hazvaikwanisika kuti vaite zvisina ruoko rwemunyori mubazi rezvevashandi, uyo anoshanda ari pasi pemunyori anoshanda muhofisi yemutungamiriri wenyika pamwe nedare remakurukota ehurumende. Asi mutongi wedare ati umbo hwakasvitswa kudare nevachuchisi hunoratidza kuti amai Mpfumira vane zvavakaita mukuparwa kwemhosva dzavari kupomerwa vachiti musungwa ane kodzero dzekuzozvimirira pachatongwa nyaya idzi. Amai Mpfumira avo vanove seneta weZANU-PF kumakonde ndivo munhu wekutanga mudare remakurukota kusungwa nenyaya dzeuori kubva pakagadzwa komisheni itsva yeZAC nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa musi wachivabvu 30, 2019. Boka revechidiki muZANU-PF rakadomawo amai Mpfumira semumwe wevanhu vakuru vakuru muZANU-PF vari kuita zveuori vanofanira kuzvichenura. Nekune rumwe rutivi, boka remadzimai muZANU-PF rakabudawo nechisungo chekuti vese vakapomerwa mhosva dzeuori mugwaro rakaburitswa nevechidiki veZANU-PF vanofanira kuti vaferefetwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri webato re MDC va Nelson Chamisa vaita msangano nhasi kulupane mudunhu reMatabeleland North vachitsvagira nhengo yebato ravo rutsigiro kuitira kuti MDC itore chigaro chemumiriri weLupane East musarudzo yebyelection ichaitwa musi wa 3 Nyamavhuvhu. VaDalumuzi Khumalo veMDC vachange vachikwikwidzana navambongeni Dube veZANU PF vachamisa vakurudzira vatsigiri vavo kuti vavhotere vaKhumalo musarudzo iyi.
The next member of parliament for Lupane is starting on the 4th of August. Uzamvotela in. Uyamthanda in. Uyamsupporta in. Uzahamba naye in. Ubaba Dalumuzi. Member of parliament. For which constituent?
Vachitaurawo pamusangano uyu vaKhumalo vati vanoda rutsigiro rwemunhu wese kuitira kuti vatore chigaro chakaenda kuZANU PF musarudze dzakaitwa gore rapera.
Chisa MCC Chisa.
Chisa.
Chisa what 19 Chisa.
Chisa.
Chisa Lupane East Chisa.
Chisa.
Chisa Chamisa Chisa.
Chisa.
Chisa Lawe Chisa.
Chisa.
Chisa Dalumuzi Chisa.
Chisa.
Mnandi kuva lapha sanibona ndonke. Njandonke. So kuthi sobe zindaki. Abeli shabeli ngomadala so kusele.
Dokterangane maangene, dokterangane.
Haleluya.
Chigaro chemumiriri weLupane East chiri kukwikwidzwa zvichitevera kushaya muna kubvumbi kwaMai Stembile Gumbo veZANU PF uye chiri kukwikwidzwa nevanhu vapfumbamwe vanoti vaKhumalo veMDC yavachamisa, vaDube veZANU PF, vaMorgan Ndlovu veLabour Economists and African Democrats Party, vaGiven Ngube veMDCT, vaNelson Mukandla veNational Action Party, vaAndrew Chama veMutwakazi Republic Party, vaNdlabulo Sibanda veNational Patriotic Party, vaGezekile Makwebu veZapu, pamwe naMuzvari Alice Sibanda veNational Constitutional Assembly. Studio 7 yanakwanisa kunzwa kuti mamwe mapato ari kufambisa sei urongwa hwokutsvaga rutsigiro. Sangano revaimbove vana Chimbwido nana Mujiba munguva yehondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Collaborators Association kana kuti ZILACO rinonzi raita musangano waro wepagore muguta reGweru. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanga vachitarisirwa kutaura pamusangano weZILACO uyu. Studio 7 yanakwanisa kubata sachigaro weZILACO vaPupuraita Garepi kuti tinzwe kuti zvinhu zvafamba sei sezvo vanga vasiri kudaira foni dzavo. Asi vane ruzivo nezviri kuitika pamusangano uyu vanoti ZILACO iri kutsvaga kusarudza utungamiri hutsva uye musangano uyu uchashandiswawo senzira yekusangana navamunangagwa vachivatenda zvichitevera kukunda kwavakaita musarudzo gore rapera. Asi bato guru rinopikisa reMDC rinotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti haritambire vamunangagwa semutungamiri wenyika kunyange hazvo dare reConstitutional Court rakatambira zvakaburitswa neZimbabwe Electoral Commission kuti vamunangagwa ndivo vakanga vakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Yashika ngwe kuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhu kadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. nasi taita rombora kanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai wechidiki anogara iye kukadoma uyo ari kuti iye zvinhu zviri kumuomera mushure mekunge hurumende yati iyo haichashandise mari yekunze uye ichikurudzira veruzhinji kuti vashandise mari yemaRTGS dollars nemabond tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu muzvare Hazel Peters
Maskera sisi smave.
Muzvare Hazel, mungatisana ngururo kuti imi sevasikana vechidiki muri kuzvigona sei pari zvino tichitarisa mamiriro akaita zvino.
Iko zvinezvi mabasa achona ari kunetsa. Uye you find out kuti iko zvinezvi mari hakuna. Kada kuti mazano unongo kungotsvaga kuti ndoitei at least chinokwanisa kundipowa mari. Kune vamwe vechidiki vezera rangu, vamwe ndovanenge vachienda mumabhawa. Umwe anogona kutobva muno mukadoma kana kuenda kuHarare kuti unotonoita zvechipambi kuti akwanise kurarama. But mumwe anokwanisa kunge kana aine mari anokwanisa kuita zvekuhodha achitengesa kana kuita zvehuku. Nomararamira tiri kuita kuno kubati veri ruzhinji vachiona vari kuita zvechipambi.
Iwewe semusikana wechidiki uri kuita zvipi kuti urarame zuva nezuva?
Inini hangu ndinoita zvakawanda ndagara ndinoenda kubasa. But iyo mari yachona yandiri kuwana kubasa haisi kundikwanira nekuda kwekuti zvinhu zviri kukwira zuva nezuva. Paunozosarawo tambirewo you find out kuti mari yako maybe haitokwana kubhadhara rendi. Saka ndinoitawo mamwe mabasa epaside. Ndinokwanisa kutenga zvinhu zvangu online ndichitengesa. Ndinokwanisa kana kuhaisa magauni ari kupfekwa mazuva ano kuitira kuti pandinozowanawo mari yangu yekushanda kubasa kwandinoshanda ndisazonyanyorwadziwa nekuimirira uye ndinenge ndichiwanawo mari yekumbofanoshandisa.
Tinoona kuti pari zvino hurumende yakati iyo hakuchashandiswi mari yekunze iyaye maUS dollars kwakushandiswa maRTGS nemabond. Zvakamira sei mumabhizimisi auri kuedza kuita aya?
Mabhizimisi andiri kuita zvekutoti kune munhu anokwanisa kundipa iri bond iri cash isiri eco cash. Kana kuti pane zvimwe zvipfekowo zvakaita sehembe nebhutu zvandinosimbotengawo ndichitengesa nendichitengesa nemarandi kuitira kuti pandinoendawo ndichihodha kana kuti ndauda kutenga ndinokwanisa kutumira munhu nemukuru ari kusouth africa mari iyoyo iri mumarandi onditengera zvinhu zvangu zvouya nebhazi.
Saka ipapo zvakamira zvakadaro vanhu vari kuiwana here mari yamuri kutaura kuti mune muchitoti ngavauye nayo isiri paiko keshi kana kuti paswipe vakupei iri musho? Iri kuwanikwa here? Muri kukwanisa here kurarama?
Ya, vanhu vari kuiwana zvavo pano neapp. But mumwe unokwanisa kumuti unokwanisa kumbofanira kundipa hako mbichana uchifanotsvaga imwe. Kana kuti usati wamutengesera unenge watomuudza kudhara kuti rini mari yangu ndichange ndichida iri keshi kuitira kuti mutange mawirirana nemuzorega kuita zvepamuromo munhu asati atenga chinhu.
Iwe une mhuri here pari zvino? Makawanikwa here muzvari?
Handisati.
Kune vamwewo vaunotaura navo atingati vemazera ako vari kuti chii nemamiriro akaita zvinhu munyika izvi?
Vazhinji vandinosangana navo vanenge vachiri pasi mumaoko mevabereki vavo zvokuti zvizhinji zviri kuitika izvi handifunge kuti pane chavangade kunyanyoita nekuti inini kunoko kwandiri ndinenge ndichitoroja. Saka ndozvinotondituma kuti ndinyanyoshanda sitereki kuti ndigokwanisa kuwana mari yekubhadhara rendi nemari yekutumira vabereki kumusha neyanguwo yekuzongoshandisawo.
Ungati muzvare pamwedzi munoda mari yakaita sei? Utomboti rent yenyu nezvimwe zvakadaro?
Ndofunga ndikakwanisa kana kuwana 800 inenge iri right zvayo.
Mari iyi muri kukwanisa kuiwana here?
Aiwa haisi kuwanika mari.
Dai pane vehurumende vakateerera pari zvino ndezvipi zvamaivaudzawo zviri pamwoyo penyu semusikana wechidiki zvamungada kuti vagadzirise?
Ina hangu ndingafunga kuti dai kuri kunzi varipo hakwaimboshayika vamwe vanengewo inini vane chishuviro chokuti vanokwanisa kushanda. Vechidiki vanenge varipo vachida kushanda but mari yekuti vatange kuita business vachizviitira vachizviraramira ndipo panenge pasina. Saka dai kuri kunzi zvenezvo vanenge varipo vombotiunganidzawo wonzwawo chichemo vachemumwe nemumwe vobatanidza pfungwa dzavo nedzeduwo tosanganawo totaurirana kuti kana kuri kubatsira vangakwanisa kutibatsira nemaprojekti akaita sei nemari here handizivi kuti zvinenge zvichifamba sei. Kana kuri kunzi vangade kutibatsira.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Hazel Peters kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Ndinotenda sisimazi maita basa.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Iye zino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives. Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC. Nhasi tafunga kumbodzokera kutsika dzedu takananga kudanga mvura kwamutare uko taita hurukuro naGwenyambira vatapiwa chitambo vanozivikanwa nezita rokuti Gandanga. Vachitambo nevamwe vavo vakaronga kuita bira chishano choga choga mumusha wedanga mvura uko vanounganidza vana Gwenyambira vakasiyana siyana vachitandadzana usiku hose senzira yekuyeuchidza vana veZimbabwe nezvetsika dzavo pamwe nemagariro. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu mukoma Gandanga.
Aiwa amaita basa vakandimisa.
Vachitambo tinonzwa kuti kwamuri kumakomo uko mune chirongwa chamunoita chekutandara nembira chishano choga choga. Mungatudza kuti chirongwa ichi chakamira sei?
Chirongwa ichi tane mwedzi miviri tichiita. Tinoridza mbira every Friday manheru ega ega. Patinosheedza vana Gwenyambira vakasiyana siyana maindividuals kana magroups. Tichisangana tichiita dandaro kubva na 6 manheru tichisvikawo richienda zuva. Chinangwa chiri chekuda kudzosa vanhu muchinyakare chedu mararamiro ataita kudhara chedza kudzosera vanhu kutsika dzedu.
Saka chiri kutambirwa sei chirongwa ichi tichiona kuti vakawanda mazuva ano vanenge vakungotevera zvemimhanzi yemagatare nekuenda kumakereke?
Maonero atiri kuita veruzhinji vanochigamushira nenyaya yekuti tiri vanhu handisi ende tiri vanhu kudaro tese tine mitupo tine madzinza. So isai ndoti nyaya yemitupo nemadzinza yedu inotibatanidza, inotifunganidza, inotiita chinhu chimwe chete. So pese patinofamba tinofamba nembira dzedu, tinofamba nenhekwe dzedu, hatimbohandisi kana kuita sei mukombicha yangu uchibudisa nhekwe yako unotona wa kutokumbira utoti ya kuzwa wakaita musaladhi wakundikumbira nhekwe. Wotona kuti munhu anoziva kuti ane zvinhu. So isai ndoti vanhu vari kuchitambira zvakasimba chaizvo.
Saka pamunonoridza mbira apa mune muchiridza muri zvikwata zvakasiyana siyana here kana kuti munongoti nyanduri kana kuti Gwenyambira anenge aine deze rake anongouyawo achipinda munozviita sei?
Patinoita apa tinoshevedza magwenyambira vakasiyana siyana. Kana izvi pakati pedu ipapo panotobuda umwe munhu anotonoridza mbira nokuti madeze anenge aripo haiziri kuti ibhendi kana kuti chii, but tinongoshevedza vanhu vanongonzwa kuda kudi kuridza mbira. Chinangwa chiri chekuda kubatanidza chii vanhu muchinyakare chedu nokuti tiri kuona politics dzapera kuti patsanura patsanura. So ifaindi kuti the only link yatina yatinogona kuita link up tisina madivisions is through kuzivana mitupo nekuzivana madzinza edu nekubatanidza ukama.
Saka munoitira pai bira iri?
Bira iri kani tiri kuita kunonzi kudanga mvura pamutare tichikuitira pasero peshopping complex. Saka tinongoisa moto wedu kati pecomplex ipapo vanhu votouya votanga kuungana dzichiridzwa. Unoti vamwe vachitobva dana ndakarara ndanzwa mbira dzaakurira nekuti ndidogorero chii chiri kuitika votoona vanhu vachiungana vachifara.
Vamwe vanoti pakangorohwa deze kudai midzimu yaakutobuda. Muri kusanganawo here nazvo izvozvo?
Vanasekuru vanosvika. Kana vari padhuze zvavo vanosvika ende tinosangana navo tichivagamuchirawo tivo mwere zvedu asi zvatinokwanisawo zvatiri kudzidziswawo tinodini tinovagamuchira tichitaura navo.
Imi savachitambo munorowawo here deze iri?
Deze ndinorowa maororo chaivo ndovandakanyatsoita specializing.
Remangwana rechirongwa chenyu munoona rakadii? Mune urongwa here hwekuti munge muchitora chirongwa ichikuendawo kune mamwe maguta?
Chirongwa ichi chinangwa chedu ndechekuti chiite national event. So chinangwa chedu ndechekuti tichida kuti tifambe mumaprovinsi dzakasiyana siyana tichiunganidza vana Gwenyambira vachiita mabira nemadandaro matare achitangidzwa. Chinangwa chaicho chedu chekuda kudzora nyika yedu payanga iri chaiko chaiko.
Mune vanombopesanawo here nemaitiro enyu? Nokuti kunogonawo kuita vamwe vanoti maakuita zvemweya yakaipa kana mweya yemadzinza hatinge tichizvitambira. Munomboitawo here vanopesana nazvo?
Ndivo vakawanda vacho. Kana izvemo unotoona vamwe vachitokupatsanura vachibuda pasaizi ano mazotangireko zvemadzinza iyi asi ukazvinyatsoexplainera munhu kuti koiwe unombonzani kuti ndinozvitendai chitaka. Chitaka ndiani atadza kupinda nomuudza chitaka ndiwo dzinda rako. Saka kana uchitiwa uiti zvemadzinza uri kuenda kuti chiuini zita. nemutupo.
Manzwa mega kuna mukoma gandanga vachiera mutupo wehanga hungwe
tatibwege.
Aiwa tinotenda zvikuru mukoma gandanga.
Awa tinotenda sekuru Jonga.
Murara zvakanaka. Manga makateerera kuna Gwenyambira vatapiwa chitambo vanoyanyozikanwa nezita rekuti gandanga muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuoneka ine mufaro semazuva ose ndimi wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Tombotarisa zvabuda mimitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Black Rhinos yakunda FC Platinum 1-0. Chapungu yaita Mangange 1-1 nemanika Diamonds. Harare City yakwaturwa neDynamos 1-0. Mune imwe nyaya inobata mitambo, chikwata chenyika chemutambo wenetball chava munyika asi paine zvidzidzo zvakawanda. Mago Kariati anotipa nyaya iyi.
Chikwata ichi chakasvika muHarare chitatu manheru chakambirwa nechaunga chinotyisa icho. Chaive chauya kuzopemberera mashiripiti achakaita kuLiverpool, England. Uko kwaive kwaungana zvikwata 16 zvinorura mumutambo wenetball pasi rese. Majems ayo aive kumakwikwi aya kekutanga akasvika munharaunda yechipiri yeWorld Cup uyezve nekupedza ari pachinhano chechisere. Makwikwi aya izvo zvaive zvisingafungirwe nevakawanda kwete muZimbabwe chete asi pasi rese. Izvi zvakauya mushure mekunge maJames ayo aive asina kuita gadziriro yakasimba mushure mekutora nguva yakawanda ari muZimbabwe apo zvimwe zvikwata zvaienda kumakundano aya zvaitamba nevekune dzimwe nyika zvisimbisa zvikwata zvavo. Izvi zvakakonzerwa nekushayikwa kwemari sezvo hurumende nemakambani akazvimirira asina kucheuka kuchichemo chechikwata ichi paine nguva. Chakanyanyoshamisa ndechekuti hurumende yakatora nguva iyi kuumba komiti yekutsvagira mari chikwata chenhabvu chemaWarriors icho chaenda kumakundano e2019 Africa Cup of Nations kuEgypt uko chakanonyadzisa. Zvakaitwa nemaJames panguva iyo maWarriors akanonyadzisa chidzidzo kuhurumende kuti inofanira kubata zvikwata zvese zvenyika zvakafanana kunyange chiri chevakadzi kana chevanhurume. Muongorori wezvemitambo vaFarai Kambamura vanoti hurumende yeZimbabwe inofanira kuiyananisa zvikwata zvenyika kunyanya pakugovanisa mari yemakundano.
MaJames akadadisa zvikuru endi kuita kwavakaita apa paka tiita kuti hurumende ipindirewo regardless kuti varume vakadzi, regardless kuti e-sport ipi, cricket, rugby, soccer or whatever kana ingave volleyball.
Murongi wemitambo yetsiva vaStalin Maumau vari kushushikana zvekare nemamiriro akaita mitambo munyaya dzemari.
Vemabhizimisi vanoda kutsigira mitambo yemitambo yese muno muZimbabwe ngavarege kutarisa vana boxing as inferior to other sporting activities zvakangofanana.
Gurukota rezvemitambo muzvari Casey Coventry vakavimbisa kuti vachagara pasi nevezvemitambo kuti vaone kuti zviri kuvanetsa zvinogadziriswa sei.
I would also like to reach out to people from those different sectors who are in that sector right now to come in and to give me a very direct understanding of what their challenges they may face.
Pamusoro pezvo, vaongorori vezvemitambo vanoti hurumende inofanira kusandura maitiro ayo yotanga kupawo ruyamuro kuzvikwata zvese zvenyika zvinenge zvabudirira kuenda kumakundano akaita seWorld Cup, World Championship, Olympic Games nemimwe mitambo yakakosha pasi rese. Kunze kwemaWarriors ayo akabudirira kuenda kuma 2004, 2006, 2017 na 2019 Africa Cup of Nations.
Tinotenda Michael Kariati tava tasvika kumagume echirongwa chedu. Ini ndini Rachel Oto ndiri muWashington DC.
So kuisikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthakazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 27 kuNtulikazi 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
uyamthanda yini? Uyamsupporta yini? Uzahamba naye yini? Ubabadala umuzi.
Umkhokeli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa namuhla ukhuthaze uZulu welupane East ukuthi avotele ilunga lebandla lakhe umnumzana Dalumozi Khumalo kukhetho lokudinga umeli walesi sigaba etalele phalamende ngeviki ezayo.
Hayi, laba bathi bona ukuboshwa kwamama Mpumela kuyibufakazi bokuthi uhulumende ulwa lobugebengu busela sebegijime kakhulu, sebephambili kakhulu, akukenziwa lutho.
Umthethwandaba kamantshi wale ukukhulula umphathintambo obona ngokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mpumela namuhla wathi kumele aqhubeke evalelwe esitokisini okwamaviki amathathu alandelayo. Silazo njalo inhlelo zethu zanamuhla njengenjwayelo ezibalisa olwemaphandleni olwabesifazana kanye lohlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Umthethwandaba kamantshi namuhla wale ukukhulula umphathintambo obona ngokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mpumela usithi kumele aqhubeke evalelwe esitokisini okwamaviki amathathu alandelayo. Unkosikazi Mpumela ubotshwe ngolwesine esetheswa amacala ayisikhombisa enkohlakalo aphathelane lokuntshontshwa kwemali engena ku-$95 million kusikhwama sogatsha lwe-National Social Security Authority, i-NASA. Umantshi umnumzana Munamato Mutebedzi wale ukwamukela isicelo sikaMpumela esokuthi yatonisiswe ephandle esithi ulakho ukuphazamisa ubufakazi. Ngokunjalo uthe kumele aqhubeke evalelwe okwamaviki amathathu alandelayo abatshutshisi besaqinisa udaba lwabo. Abasekela ibandla leZANU-PF bathi ukubotshwa kukaMpumela kuveza sobala ukuzimisela kukahulumende ukulwisana lenkohlakalo. Kodwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uthi akavumelani lalumbono.
Hayi, laba bathi bona ukuboshwa kwamama Mpumela kuyibufakazi bokuthi uhulumende ulwa lobugebengu busela sebegijime kakhulu, sebephambili kakhulu, akukenziwa lutho. Ilizwe leli lilezigidigidi zabantu abaphilayo. Babona ngamehlo abo insuku ngensuku inkulungwane lezinkulungwane zamasela aphezulu. Banenge abantu abantshontshe amabhiliyoni, banenge abantu abantshontshe amamiliyoni, banenge abantu abantshontshe amaplaza, abantshontshe izimayini, abantshontshe ilendo umhlaba, abantshontshe konke esikubonayo, inkomo lakho konke, abathaye babeke eceleni imali zikahulumende ezifanele zondle ogogo lezintandane labafelokazi, ezifanele zondle izizalwane zeZimbabwe. Imali zonke lezo zisemaphoketini abantu, ezinye ziphethwe khona le Europe, zisemelika, zise-Asia, siyakwazi lokho. Ngakho lo yedwa kulabo ngaphandle kwalo Mpumela abasamcabangela kumanje kwasebebotshiwe, kumeleke baboshwe bonke labo bantu. Uhulumende uyabazi, angithi vele utshilo umgcinisihlalo we-Anti-Corruption Commission umama Mathandwa Moyo ukuthi bayabaza abantu, akukhangele nje iripoti ika-Auditor General ukuthi thini. Uhulumende uyebelwa imali iyaphela duka, kusichonga ukuthi iqedwa Mpumela yedwa. Banenge abantu abatshontshela abantu beZimbabwe okusamele baboshwe. Ngakho-ke lo othi yena hhayi kuyikusebenza lokhu akakaqalisi, kusamele kusetshenzwe ukuze abantu beZimbabwe babone ubufakazi bokuthi ngempela uhulumende uyavikela inotho yabo ngendlela efaneleyo.
Ukuze umzabalazo wokulwisana lenkohlakalo uphumelele Ncube, uhulumende kumele awuphathe kanjani?
Umbuzo wakho muhle kakhulu ngoba ubuza ukuthi kumele uhulumende enze njani ukuze awuphathe kahle umzabalazo, oqeda ubugebengu phakathi kwelizwe. Istrategy ngempela, icampaign ngempela emele ibe khona. Kumele kube sengathi kuliwa impi lelinyilizwe. Yonke into iqondiswe kulweni lobugebengu ukuba yibo obubulala ilizwe. Kumele kube lamapholisa, iunit entsha yamapholisa ebekwa laphana eqhatshwe kabutsha abantu abaqaliswe phansi, hayi la mapholisa khona. Kumele ke basebenze le anti-corruption commission. Kumele yona ngokwayo i-National Prosecuting Authority ibe logatsha olukhuthele olwabantu abaqhatshwe kusuka phansi abaza kulwa lobugebengu. Baphiwe imali eneleyo, lamandla wonke eneleyo, lemithetho yonke eneleyo. Kumele kuqeqeshiswe amapholisa, kuqeqeshiswe abashuthisi, kuqeqeshiswe omahluli amajaji ngendlela yokulwa lobugebengu eqondileyo.
Umnumzana Efi Lela Ncube yincwadi yehlaziya ezombusazwe. Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa namuhla ukhuthaze uZulu weLupane East ukuthi avotele ilunga lebandla lakhe umnumzana Dalumuzi Khumalo kukhetho lokudinga umeli walesi sigaba edale lephalamende oluza kwenziwa ngomgqibelo ngeviki elandelayo. Ukhumalo uzancintisana labameli bamabandla athiyeneyo abagoqela umnumzana Mbongeni Dube owebandla lezanu PF. Isigaba seLupane sisele singelameli ephalamende ngemva kokufa kukankosikazi Sithembile Gumbo owezanu PF ngoMabasa. UChamisa utshele amakhulu abantu abaphatheke emihlanganweni ayenzele kulesi sigaba ukuthi kumele bavotele uKhumalo nxa befuna intuthuko. Wengeze wathi ukuvotela iZanu PF ukudlala ngesikhathi ngoba leli bandla selitshengise sobala ukuthi kalenelisi ukwakha ilizwe. Nangu uChamisa esethula uKhumalo ebantwini.
The next member of parliament for Lupane is starting on the 4th of August. Uzamvotela in?
Yeah.
Uyamthanda in?
Yeah.
Uyamsupporta in?
Yeah.
Uzahamba naye in?
Yeah.
Ubaba Dalumuzi? Yeah. Member of parliament?
Yeah.
For which constituent?
Abasekeli be-MDC behlabela emhlanganweni wokukhankasela ukhetho lokudinga umeli weLupane East edale lephalamende namuhla. UChamisa nguye obekhokhela lumhlangano. Ngakolunye uhlangothi abebandla lezanu PF labo babele mihlangano yokudinga usekelo esigabeni esifanayo. Komunye umhlangano ibandla leli liqhube uhlelo lokufundisa abesifazana ukupheka isinkwa. Nanku obekusenzakala kulumhlangano.
Asofu isilawa sesekani
isinkwa.
Sikhuluma senza njani?
HIV.
Sesikhuluma senza amenzeni womama. Sesikhuluma senza.
I say, labo ke ngabasekeli bebandla lezanu PF behlabela emhlanganweni wokukhankasela ukhetho lwelupane Easter namuhla. Amazwi abo siwathethe kuvideo abayethule enkundleni yeTwitter mayelana ngokwenzakale kulomhlangano.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampala fobembula.
Izakhamizi zeGwanda ezihlaselwe yindlala sezibhekane lolunye njalo udubo. Lolu dubo ngolokusilela kwamanzi ngoba amadamu lezikotsho sokuchile. Kubika intathelizindaba ye Studio 7 uAlbert Ncube esemaphandleni.
Iningi lezakhamizi lithi lonaka isimo sibi kakhulu, njalo likwazi lapho elizaphephela khona ngoba indlala ekhona belesikhathi bayicina. Okungani kuhle kwezulu nakenye sekudala ukuthi iningi lamadamu kanye lezikotsho kuthe, osekujiye izakhamizi ibhekane lodubo lokusilela kwamanzi. Ukhansila kaWard 1 Nkaje, uMnumzana Stanford Nkala, uthi isimo sibi kakhulu esigabeni sakhe ngoba amadamu amaningi engasela amanzi.
Singathengela kule dami elikhulu elemashe lomoshe eliyilo elincedisa ngamanzi emasebenzisa e-irrigation, selisile kakusela amanzi. Izilimo ebezilinywe khonapho sezisisa okuthi akula ukuza kuphuma khonapho. Bese siya esigabeni seMatshiya lemashetsheni, amadamu abekhona awasela amanzi lawo. Kukanti-ke lezingadi bezikhona bezincedisa ebezincedisa yelawo madamu asesile yelawo madamu, izilimo lazo sezisile. Isimo samanzi sibi okunye okumangalisa esigabeni ukuthi amadamu asebenzayo angaba mavili kuphela phakathi kwamavilejisi angu-5.
Ukhansila uphinde wathi lokhu kuzaletha ubunzima obukhulu kuzakhamizi ebeziphila ngokulima zithelezela.
Ukutsha kwamadamu lokhu kusho ukuthi kuzaba lohlupho olumangalisayo, kuzabangela indlala enkulu ngoba abantu bebephila ngakhona lokhu ukuthi balime bathengise izilimo lezenjabo umbhida le anyanyisi lokunye. Bese kusithi-ke ngisho lasibilisa amanzi awokunatha awasekho, izikotsho eziningi kazisaphumi manje. Lokhu kuzabangela udubo olunye singazake sihlangana layo lomnyaka, umnyaka omubi kakhulu okuthi asazi ukuthi abantu bazaphila.
Udubo lokusilela kwamanzi lusabalele esiqindini seGwanda. UMnumzana Gabriel Moyo Mawane uthi izakhamizi zithwele amagabha avuzayo ngodaba lwamanzi ngoba sesihamba imango emide ukuyawadinga.
Isimo samanzi sibi kakhulu, emadamu akusela amanzi, akusela zingadi, inkomo sezibanjelwa, yonke into vele hhayi ayisamanga kuhle. Akusamanga kuhle, sibili nje isibhorane sezijile, yonke into vele hhayi akula nto e-right. Akula, abantu sebehlupheka amanzi kakhulu, abantu sebehamba ama-7 kilometers belanda amanzi.
Idamu lemzense enandeni ngelinye lamadamu engasela amanzi. UMnumzana Thembani Mlilo kaVillage 3 enandeni uthi kuyadingeka ukuthi izakhamizi zifundiswe indlela zokulima ezizasebenzisa amanzi amalutshwane.
Siswela ukuthi zifundiswe ukulima okulingeneyo. Lokhu nxa yokuzwe abahlala bekutsho bethu into ukulima into zikagatshompo gatshompo, zero tillage ngesilungu, yiyo ezabifunakala ukuthi mhlawumbe wena ukuthi uzigcine labantu abakho. Liyana into iyakhona ukuthi imanejeke, angithi lula. Ngisho labogogo bakhona ukuthi bekuye nxa ubona ukunzima thatha amabhakede lithele thele thele thele.
Ngaphandle kwamanzi izakhamizi emaphandleni zibhekane lodubo lwendlala. Laloba uhulumende encedisa izakhamizi ngomumbu, uMlilo uthi lokho kudla kwenele.
Kuswelakala ukuthi mhlawumbe bebona ukuthi okay si-prioritize vani izalukazi lapho kulabantwana khona abancane, laba abanyana basaqinaqinileyo. Hayi, khanya ngokubona kwethu ngani into leyo ukuthi hayi mayoyo, kodwa-ke hayi siyancedisa. Ngokubona kwami mina mbona ngathi le nto le ayila ukuthi iyazenza yona, kodwa-ke yinto leyana yokuthi wona sekuyisi isimo esibi asiphanga lezi simo.
Kwanda South lakho babhekane lodubo olufanayo ngoba amadamu abalisele egungwe adabuka ngomnyaka 2017 elokhu engakalungiswa lalamuhla osekudala ukuthi uzula nathi endawone lesifuyo ezikotsho. Umsebenzi wokwakha idamu lethuli manyange elihlangelele ukuthi liqede udubo lokuthilelwa kwamanzi kulesi sabelo usemile ngoba izikhwama zikahulumende zivuza. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Namlela mshweshwe,
namlela nampa wafuwe mbula
gukama.
Sibonge ke ijaha lako Ncube ngokusethulela uhlelo lwezemaphandleni likhona le eGwanda. Singene kuhlelo lwabesifazana esilethulelwa ngusithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosikazi Sambulo Maphosa okugatshalwa besifazana kubandla le-MDCT. Yena ke usenkayi kosikhobokhobo kosiphunyuka ward njalo wake waba ngukhansila wayona le iward. Sicubungula ezomnotho welizwe.
Ngingathanda ukuzimelela enkayi lapha kunzima kakhulu. Kunzima sibili akuphileki kakhulu abantu bakhathazwa imali. Akula mali impahla ezikhona ezitholakalayo impahla sibili ziyatholakala kodwa ziyadula kakhulu ziyabiza okumangalisayo. Sesiphila kubi kakhulu futhi ngokuthi silendlala izinto azangilana. Kuyalanja kakhulu lalaba abathi baziza okungamabhakede kwenyawuthi labo abantu bakamlimi sebebiza intengo yokuthi sengincengelayo ngaphela ithengisa ibhakede lakhabe sesiyathenga ithukile. Ithele nzima kakhulu akuhambeki izimota ziyadula akulanto eraiti.
Udubo olusemaphandleni olubhekane labantu ikakhulu abesifazana lukhulu yini luqathaniswa lolusemadolobheni?
Mina ngingathi lukhulu sibili udubo olukhathaza omama lapha enkaya. Siyahlolisisa njengabantu abangomama. Ungakhangela amashopu akhona esigabeni sethu enkayi ikakhulu emaphandleni akhona ngala mpahla ezibhekana nokuthi omama bengasizakala ngazo. Esinye isikhathi uyasela ispeta eshopu, esinye isikhathi uyasela amaphepha vele awakho ukuthi siyasela ukuthi sithenge ngapho. Bese sithi la manzi kulohlupho kakhulu ngamanzi. Izibhorane zikhathana-khathana ziyahanjelwa. Bekule mzamo sibile kade senzakala ukuthi zifake izibhorane kodwa kwakathe sikuthule nje kuphezi akuzakali lutho. Kulamaphethi enziwayo okwakuphekiwe kukhanya ukuthi kuzafaka izibhorane akula zibhorane ezifakwayo. Okwakathesi nje abantu sebehamba begebha imigodi manje imigodi yakhona iyaphela amanzi. Ngikhuluma nje khonapha lapho engikhona mina kulama-cooperatives ezingadi abantu bayenza izingadi zabo zemibhida ukuthi bezize imibhida. Kodwa-ke ukuphelela kwakhona kuba nzima kakhulu kwenzeka ukuthi intshana kodwa aphela amanzi asila manzi.
Kungaphi lapho abantu abathola khona amanzi nokunye kokuziphilisa?
Amanzi siyathola ezibhoraneni zona lezi ezilithane ezikhona. Sesekufika nzima ngokuthi ezibhoraneni zona lezi ezilithane ezikhona zazenziwe izibhorane lezi zigegele ukuthi sizize amanzi ukuthi sinathe. Kodwa ngenxa yokuthi amadamu athile lonyaka ala manzi inkomo lazo zinatha kuze zona lezo zibhorane. Uthola kulamalayini okuthi abantu batshona khona. Kube sekunceda yena imigodi naleyo egetwe ngabantu bezigebhela nje ukuthi babe bedraya amanzi. Kodwa-ke amanzi akhona kawakho space ngoba imigodi yakhona ayakhelwanga. Basela izamenda abantu ukuthi beyakhela imigodi yabo baphenda igebha nje kuphela ukuthi bayithola amanzi. Kodwa kukhona sibili kakhulu maqondana lamanzi.
Ye kodwa liyabona iziphathamandla zikahulumende zikhulumisana labantu ngalolu daba. Amakhansila bephalamende labezigabeni khona ngapha.
Ngingakhuluma amanga sibili. Hayi ababonakali. Hayi ababonakali sibili. Ngingathi khonapha nje ewadini ikhansila wami. Hayi angaze ngize nje ukuthi umemile abantu ukuthi sizokhuluma nje njengokuthi sesenza ama-ward plans, lama-5-year plans, lama-1-year plans.
I will apply.
Sibonge ke usithandekile Mhlanga ngokusethulela uhlelo lwabesifazana. Okwamanje sizigqibeke ezosuku ngokungena kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silwethulelwa litshaye lidala uChris Gande.
Lingali tshona njani izilukani ndaba mthwakazi omuhle lapho elingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu siqoxa lomnumzana Dingumuzi Phuthi omela isigaba sebulilima West edale lephalamende engowebandla leZanu PF. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba.
Ya mnumzane, ungasitshela ukuthi umumo okhona lo ubona njani owezomnotho welizwe? Ye abanye bathi hayi kutshengisa ukwehluleka kweZanu PF, kodwa abanye bathi hayi yikukhuba izikhubeko nje ezomntwana okhasayo. Ungathini wena?
Ye iqiniso engaqala ngokulitho ukuthi sivumelane ukuthi umumo wezomnotho umanga ngendlela ejabulisayo. Kodwa okwesibili, ngingathanda ukuthi ngithi asikho ukuhluleka kweZanu PF njengokunakana kwabanye. Abathi ngikwehluleka kweZanu PF bangakutsho yebo kambe, ngoba bavele bakhona abangabe befisa ukuthi aluba ingehluleki iZanu PF. Kodwa inhlanhla ekhona ukuthi ayisikwehluleka, kodwa yikuzama ukulungisa izinto ezile minyaka zisonakala. So sitabanye sifaka ithemba lethu ku-new distance esindethu kuyokathethi lobukhokhelo obukhona, lokwazi kwethu ukuzimisela kukahulumende lo ukuthi aqondise izinto, impilo zabantu zibe nganeno. Kuvele kukhona mtakababa ukuthi nxa sokusiya emaphethelweni kumbe sokufika kubanga lokulungisisa izinto, kuba lobuhlungu obukhangelelwe ukuthi bushiwe. Yikho ke sikukhangela lokhu ukuthi ubunzima lobu esikubo kungenxa yemizamo yokuzama ukuthi kulungisiswe ezomnotho. Singathi sikhangele ukuthi kuhamba njani kwezomnotho lapha, sizananzelela ukuthi kunama-austerity measures. Ama-austerity measures kusitsho ukuthi lana khonokho kuncane kuhambelanda lokho kulimewa kuzuza. Awungeke uthi wena ufuna 50 kg, wena ulime i-20 kg. I-30 kg liyana iyabe ivele ngapi? Yikho ke imizamo yokufaka ukuzithiba, ukukhuzeka ukuthi umuntu engananabula isandla siyathatha lokho angakusebenzanga, yiyo enye yezinto enza ukuthi kube lokubuhlungu obuzwakala kwezomnotho. Okunye baba, ngizathanda ukuthi ngikhumbuze abantu ukuthi siphakathi kwendlala. Siphakathi kwendlala ngoba izulu kalinanga kuhle. Siphakathi kwendlala njalo ayikhona njengathi njengeZimbabwe kuphela, kodwa amazwe amaningi ku-Southern Africa. So lokho kusuka kubangele ubuhlungu obunjalo. Indlala le engikhuluma ngayo ibangela ukuthi kube lakathethi kunje nje amanzi awele Kariba nxa yoku-24%. Kutho ukuthi hathi kazi empilweni yethu since 1950 lapho ikilegeriba eyabuzwa khona sike kulelo banga. So kusitsho ukuthi indawo lezi ezitshona zingela magetsi ziyabe zivaliwe phela zingasebenzi, kodwa kukhangelela ukuthi kube yiyo i-indastry. Ngiphe umzekeliso wenkampani yezamafutha ethitini, nxa bezatshona behlezi ngenxa yokuthi imitshina yabo angeke isebenzise ama-generator, kumbe nxa amanye amakampani engasebenzisi ama-generator eningi, sokusitsho ukuthi kuyadura phela ukulungisa impahla. Now sokudala ukuthi izinto eziningi ilizwe libe selizazithenga phandle.
Bakhona abathi ngabe umongameli Emmerson Mnangagwa uyahlala phansi akhulumisane lomnumzana Nelson Chamisa oMDC engxenye kungaba lobubelo. Uthini wena ngalokho?
Ukukhulumisana khona into enelevele ihlali khona ebantwini, kodwa angiboni isizo lokukhulumisana kwababili laba kukhangelwane nalokhu, ngoba sesingathi sithi lo okumele akhulunywe naye nguye obangela ukuhlupheka kwabantu na.
Ye, manje ngokubona kwakho okungenza ukuthi indubo ezikhona kathesi ezifana lokusilela kwamandla kagetsi, amanzi, lokunye okunjalo, ubona ungani kungenziwani?
Okwakuqala baba, kumele silandele amazwi kamongameli u-Emmerson Mnangagwa okuthi abantu kabayekele ukweva. Ubusela buningi kakhulu lapha elizweni leli. Abantu kade babhubhisa ilizwe ngokuthatha, abantu kade babhubhisa ilizwe ngokuswela inhloni, abantu kade babhubhisa ilizwe ngokungesaba uNkulunkulu ukuthatha engcebethwini yabaningi. So okukhona kumele abantu balandele amazwi kapresident, bakholwe ukuthi umuntu kumele athole lokho okuhambela isabelo sakhe esihambelana nalokho akusebenzileyo. Ayikhona ukuthi ingcebethu abaningi lapho esikhangelele khona sonke njengelizwe abantu bebeyacupha.
Hayi, kuyezwakala isikhathiso esingasavumi, ungavalelisa abalaleli.
Hayi, ngiyakuthanda ukuthi ngivalelise balaleli abathandekayo. Ngibonge kakhulu ukusamukela kulolu hlelo lapho esithola khona amathuba okwazisana ukuthi kuminjani eziqintini lapho esikhona. Ngibonge lani imisakazi khona ngapha.
Hayi, sibongele kakhulu ba.
Lo-ke bekungumnumzana Dingumuzi Phuthi omela isigaba sebulilima West edale lephalamende engowebandla lezanu PF ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilale.
Siyabonga ke jahelidala Chris Gande ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Hila bankosi sipase mhlabeni amazina bila yoba. Sipase mhlabeni amanzina lila yobaba. Muthu mhlaba nezilingo zawo. Siyaliyeka senze lokhu senze lokhu. Kethelela baba ngabali.
Silapha nkosi.
Oh silapha nkosi.
Silapha nkosi. Sikubele ukuthethelela. Ubona kwethu kuthi.
Umfoka Molo upheka umuzi luthuli esigqibela ke uhlelo ngengoma ethi silapha nkosi. Singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa namuhla ukhuthaze uZulu weLupane East ukuthi avotele ilunga lebandla lakhe umnumzana Dalumuzi Khumalo kukhetho lokudinga umeli walesi sigaba edale lephalamende ngeviki ezayo. Umthethwandaba kamantshi wale ukukhulula umphantambo ubona ngokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Priska Mupfumira. kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungameli inkomo likhumbule zikhona njalo kusasa lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.